Ungu gadziriro dziripo dzekuti tiite ordinary congress muna June. Mucharangarira kuti taifanira kunge taita ordinary congress sebato muna 2019 after takaita ordinary congress ya 2014. But chakazoita kuti itadze kuita inyaya yekuti pane section yedu ye constitution inotaura kuti kana mutungamiriri webato redu ashaika hamugone kuita any other congress musati maita extraordinary congress. Saka tanga takasungirwa kuti tange taita extraordinary congress yekuita mutungamiriri webato achava ndiye anozoshedzera ordinary congress. Saka after vamunzura vapinda takabva taita gadziriro dzekuti tiite congress yedu muna March. Taita gadziriro idzodzo ndobva kwashedzerwa mabuy elections muna 26 March. Saka takabva taona kuti hatingakwanise kuita zvese ordinary congress yebato redu nekuparticipata mumabuy elections. Ndokubva tadefea ordinary congress, but munoziva mabuy elections akashandisa mari yakawanda. Saka ndozvaizoita kuti tinge tichiita budget redu takatarisira kumberi mberi ikoko, pamwe ndokuchange kwagadzirikana nenyaya dzemari yekuti tinge tichiita ordinary congress iyo.
Chii chakakoshera kuita musangano iwoyo weordinary congress?
Ordinary congress iyoyo inenge yakuvhura mapositions ese kuti vanhu vakwikwidze, uyezve inenge yakuita ichitevedzera malast resolutions econgress ya 2014. Saka zvichanzwika tisati tapinda mucongress kuti maresolutions a 2014 econgress a 2014 akamira sei. Ndo achange achigaidha kuti basa reordinary congress yedu iri kutevera ichaitwa sei.
Chii chikuru chinonyanyotarisirwa pamusangano iwoyo?
Ordinary congress muchaziva kuti congress inounza vanhu vese from maward chairpersons to ma executives muma districts to ma provinces. Saka kunoitwa ma commissions ezvinhu zvakawanda wanda zvinobatanidza ma policies eparty. Vanhu vanotarisira ivanhu ivapo ndo vanoudza bato kuti vanhu pasuku vakagara sei. Ndivo vanoita inform the party kuma commissions kuti kana iri policy ye education, kana iri policy ye health, kana iri policy ye transport, kana iri policy ye security yenyika, kana iri policy ye democracy in the country, tunofanira kuzvifambisa sei. Saka vanhu vese ivavo vanorarama nevanhu ndipo pavanouya votiudza zvakawanda kuti voita kuinforma party kuti ndozvatinofanira kuita. Vanenge vataurirana ikoko vouya neizvi revanhu. Zveelection zvinozoitwawo kuti party inge ichiita renew mandate ye leadership. Munorangara kuti tinenge tichienda musarudzo dzeya 2023. Saka tinenge tichida kuenda nemapolicies anenge akuiswa mumanifesto ari fresh anenge abva kuvanhu.
Zvigaro zvipi zvinotarisirwa kunge zvichizokwikwidzwa iko kumusangano wekongresu?
Zvigaro zvichatotangira pana mutungamiriri webato chaiye vapresident. Mucharangarira kuti extraordinary congress yakangova pamasimba kuti vange vachizova mutungamiriri kwegore rimwe chete, asi nekuda kwecovid yakazoita kapamo vatipfurikidzei mbichana nekuda kwemareasons anozikama kuti takazoshaya mari nekuda kwebuy election vazotipfurikidzei mbichana. Asi zvichatotangirira kumutungamiriri webato ikoko kumusoro zvichidzika, uyezve kuchitariswa mamwe maresolutions akaitwa necongress ya 2014 kuti ndeyo api mamwe mapositions akanzi akwikwidzwe, neapi mamwe akanzi abviswe mubato, neapi mamwe akanzi avandudzwe ange achipinzwa ikoko maybe achizoitwa nominate through the provinces for secondment for the appointment by the president. Saka kuchatariswa ma constitutional amendments akaiswa muna 2014 o finalizewa ne congress iyoyo o adopt, ndiyo achazoguida kuti ma positions acho chaiwo chaiwo ese achapinda neapi. Asi nekuti basa iroro risati raitwa, tinoenda ne constitution ya 2014.